kunzira zvarikumbopa kusare kwekuti varingomunyi kuita kuti kana akuda kubuda vomudhonzera mukati vachiti haiendi vakuru vedu vatizvo haiendi saka isu ndo zvatiri kutedzera zvenyu zvamuri kutaurawo izvi zvekuti tarengagura kuti anoenda zvazvimwewo hatinei nazvo
takataura naassistant commissioner Nyati vachiti izvo vamagombeya havasi muusungwa saka zvinhu zvazochinja pabizi
Iko kune kurungotaura kwavanenge vachitaura asi mamiriro aita zvinhu iko zvinezvi ndezvekuti izvo vamagombeyi vavanzi vachibuda vaende kusouth africa saka havachitorisina mvumo yekuti vange vari muavenues clinic iko zvinezvi zvichireva kuti mapurisa ndo vazovati vachigara imomo zvireva kuti vatozotena avenues clinic into maholding cells saka ratotirongero vamagombeyi vatiwo mujeri remapurisa nekuti hakusina chimwe chikonzero chavanosaka vange varimo pari zvinezvi saka teva kutozvitora kuti mapurisa vasunga vamagombeyi chitotarisa taakutoona kuti vakatovasunga kare kubva pavangosvika ipo paya paya vamagombeyi vava vatiwo musunga wemapurisa kuti mapurisa anga akuveriferefera kuti anopinda ndiani auya ndiani vachiongorora kudaro zvichitoreva kuti vavatomusungwa nechakare
zvichiteera danho ratorwa nemapurisa here rekurambidza vamagombeyi kuti vabude muchipatara kuitira kuti vanorapwa kusouth africa ini semagweta maakutora matanho api
zvatakuita taakudzokera zvakare kudare rezimhosva kuti chindoti izvo mapurisa amhura mutongo wapiwa nedare wekuti vasarambidza chiremba magombeyi kuti vaende kusouth africa sekuda kwavanga vachiita saka taakutogadzira mapepa achona iko zvinezvi zvakare tichagadzirawo mamwe yekuti izvo mapurisa vasunga dr magombeyi vasingavatauri kuti mhosva yavasungira ndeyei nekuti iko zvinezvi taakutozvitora kuti vamagombeyi vaamusungwa wemapurisa kunyange zvazvo vasati vataura kuti mhosva yacho ndeyei asi taakutozvitora kuti vave musungwa vave muusungwa hwemapurisa
tichitarisa nguva ino kuti ava manheru matanho amuri kuronga aya muchafambisa sarini
tinongoita kusvika kana mambakwedza nyaya dzakadai idzi hadzina nguva matare anobvuma kuti mui chero nguva ipi zvayo saka hazvinei nokuti tichapedza nguva iyi tinongoramba tinongosvika kudare kwachona nyange nguva dzipi zvazvo
tichidzokera kumapurisa aya vari kuti havatambire mitongo here inobva kumatare
mapurisa sekuziva kwenyu kubva kare vanotambira mitongo yavanoda yavasingadi havatambiri sekuti ivo vanozvidza mitemo kwayo pachezvavo kamapurisa vanoita zvavanoda saka hazvii izvozvo hazvii nyaya yekuti kazvikuru sekuti ndo maitiro avo iwayo